Msangano wedu wanhasi waitirwa kumaumbe business center uko kwauya vatangirai panga paine vanhu vakawanda kwazvo mavhu nemarara uyezve kwanga kuchinakidza president wanhu vanga ari kusangana nevanhu ikoko zvino zvafadza chaizvo
vanga vachiti kudii kune vanhu vavanga vachisangana navo
president wevanhu vanga vachitaurira vanhu mapolicies emusangano akafanana neyekuti hatipinde muelection kana pasina mareforms ataitwa uyezve vanga vachitaurira vanhu kuti hurumende yeMDC iripo pakuvaki kugadzirira vanhu mabasa uye neugari hwakanaka nezvakawanda zvine zvichokuita nekugara kwakanaka kwevanhu uyezve vachitaurira vanhu kuti havadi kuzotungamira hurumende inonga ichipoliticisa zvinhu zvinofanira kunga zvichienda kuvanhu sezvakaita sembeu zvanga zviri kuitika zvekuti vabere mauro nhasi vanova MP vehurungwe central vakange vauya nembeu kuti vanhu vatadze kudi kuzowana vatangira vachitaura saka vanga vachitaura kuti no izvi hazvifanirwe kuita nekuti hurumende inofanira kungopa munhu iregardless yekuti ane party ipi uye zvaanopinda kupi
ko ivo vanhu vanga vachitiwo kudii kuna vatsvangirai
vanhu vanga vachitambira mashoko avatsvangirai nerufaro chaizvo paita kuimba paita kupororodza vanhu vachinzwa kuti ramangwana ravo rinonga rakamira sei kuburikidza nehurumende yeMDC yavatsvangirai uye zvavavataurira zvakare kumbunyikidzo kwavanga vachiita kuburikidza navachief dendera vakange vachitaura kuti vanhu havafaniri kuenda pamusangano weMDC nekuti havadi MDC munzvimbo mavo vanhu vanga vachichema-chema chaizvo pamusoro peutungamiri hwakaora ihwohwo hunonga uchiitwa nemachief nemadzishe asina kururama iwaya
hapana here kuzoita mhirizhonga nekuti tiri kunzwa kuti munzvimbo iyi munenge mamusina kumira zvakanaka mazuva apfuura
mhirizhonga isu patazosumuka yakanga haina kunge yaitika ndinofunga nenyaya yekuti vanatsa kuona kuti aiwaka chinja yauya zvine mutsindo vanhu vanga varipo vaive vakawanda zvekutoti ivo vakomana vezanupf panofanira kunga varwadziwa chaizvo